vachitaura nestudio 7 kumucheto kwemhemberero yekucherechedza zuva reafrica statistics day mubulawayo nhasi mukuru wezimbabwe national statistics agency kana kuti zimstats vataguma mahonde vaguma kuti zvinobudiswa neboka ravo zvinowanzosatambirwa nevamwe vanhu vachiita zvivi zvechokwadi asi vati izvi zvinokonzerwa nekuti vanhu vakawanda havanzwisise mashandiro eboka ravo
kana tiita statistics dzedu pane nzira dzakatarwa dzokunzi ndo dzatinofamba nadzo saka nzira idzodzo dzimwe dzenguva unoona kuti nemaziviro anenge achiita vanhu maziviro aya tingangoti anenge asiriwo ari very technical saka ndopo panonoti vanhu vanesek
vamahonde vati kunze kwekushandisa ruzivo rweinformation communication technology nemichina yechizvino-zvino vave kutevedzera nzira dzinokurudzirwa namasangano epasi rose akadai seinternational monetary fund neworld bank kugeedza kuvandudza basa ravo
taigadzira statistics dzedu toburisa patinoda kana kuti patagona asi veimf vakavakati isu tadii kuita so kuti tikurumidze kuprodusa statistics tokurumidza kudzishambadza kuitira kuti vanodzishandisa vadzwane nenguva chironga chacho chinototaura kuti gdp yenyika kana iri ya 2022 tofanira kuiburitsa gore rinoya june 30 asati asvika ezvezvo taichiita 9 months vatiche zvinotaura zve6 months vanotipa hwaro hwokuti takati hatifanira kupfuura musi wakati takati hatifanira kupfuura musi wakati zvinova zvinhu zvakangonakira munhu wese
mumashoko avaverengerwa nemumwe mumiriri wehurumende gurukota rezvemari vamutuli mnuve avo vange vachitarisirwa kuve munyarikani mukuru pamhemberero idzi vati kuunganidzwa kwemasigiri nekuongororwa kwawo kana kuti statistics kwakakosha zvikuru mukubatsira hurumende kuti itore matanho akafanira mukusimudzira budiriro yenyika vati hurumende inofara nekukasika kubuda kwakaita zvakawanikwa mukuverengwa kwevanhu kwakaitwa gore rino vachiti izvi zvinoratidza kuti veruzhinji vakabatsira kuti chirongwa ichi chibudirire asi vati hurumende iri kushushikana nenyaya yekuti vemakambani kunyanya havazi kuda kubuda pachena pane zvavanenge vachibvunzwa nevezimstats vamahonde vatsinhira izvi vakati boka ravo riri kuedza zvose zvarinogona kuti vemakambani vaone kukosha kwakaita kuti vashande pamwe chete navo panyaya iyi
zviri kuita vanhu vemabhizinesi makambani iwaya zviri kuti hatitadze kuprodusa dzimwe statistics mutemo uripo westatistics act unoti vanofanirwa kutipa statistics idzodzo saka kazhinji zvatinoda kuita zvinova zvatatanga ndezvokuti first toinge njani inoziva kuti pakatapa papa nenguva yakareba zvinhu zvisingaitwe nedzimwe nzira asi tokutanga totaurirana nevanhu tisati tashandisa mutemo saka vana zvisiri kushanda ndepatinozoda kupinda nemutemo
dingindira rezuva ranhasi rinokurudzira kukosha kwakaita kuunganidzwa nekuongororwa kwemasigiri kunyanya munyaya dzekurima sachigaro webhodhi rezimstats amai naomi wekwete vatsinhira kukosha uku vachiti zvinobatsira hurumende kuti ikwanise kuronga kuti munyika musava nevanhu vanofa nenzara munguva yekushaya
kana muchiona zimbabwe yacho ine maprovhinsi akasiyana akawanda mamwe anowana chikafu chakawanda kupfuura mamwe so izvo zvinozobatsira kuti tinenge taona kunenge kune gohwo shoma rinogona kubviswa richiendeswa kune vanenge vasina
mukuru weunicef muzimbabwe vatajidin oyewale avo vapavo mashoko avo etsigiro kuburikidza nepadande mutande vati vanokorokotedza zimstats nekukwanisa kubudisa kwayakaita nekukasika zvakabuda musensasi yegore rino vati vasasangano rinoshanda mukusimudzira budiriro yevana vanoona statistics dzakakosha uye vanoshanda nehurumende pamwe nezimstats mukusimudzira budiriro yevana mumwe wevana vechikoro vane chitsama vange vari pachiitiko ichi dion maunze ati anotambirawo pfungwa yekuti statistics dzakakosha muupenyu sezvo dzichibatsira hurumende kuti ione zvainenge ichifanirwa kukoshesa munyaya dzebudiriro uye dzichiwanisawo vanhu mabasa
vanhu ecertain area pane pazitanoti apa tirikutumatumira zvinhu zvakadai dai tirikubatsira vanhu vakadai nezvakadai dai nenyati actual number vane vachiiziva satiri ndo zvakakoshera kuidentify actual number nekuoffer employment kune vanoita statistics
zuva reafrica statistics day rakasendekwa parutivi nesangano reafrican union sezuva rekucherechedzwa kukosha kwestatistics kana kuunganidzwa kwemasigiri nekunanganidzwa kwawo munyaya dzebudiriro uye rinocherechedzwa musi wa18 mbudzi gore rega rega ndakamirira studio 7 mumulawayo ndini kudzanai musengi